mumwe wevari kufarira kutakurwa kwevarwere nechikopo kopo ndeabai Justina Kumwala avo vanoti madzimai akazvitakura ayo aida ruyamuro rwekusununguka neoperation vaifane kunonokerwa nekudaro madzimai aya atanga ava kufamba nyore uye kukurumidza kusvika kuzvipatara zvikuru
zvakanaka kuti hurumende yatibatsira munhu anosvika fast kuhospitalbo kubatsirwa nenguva yakanaka zvafadzawo chinoitidane chikokokombo chinotakurawo chiipano
mumwe mugari wekuhurungwe amai Chenai Motsi vanoti pasati pave nechikopokopo zvainge zvakaoma sezvo motokari dzinotakura varwere dzaishayikwa asi vamwe vakaita semumiriri wekariba muparamende uye vaimbove mukoti kusiyakob vashaini gwangwava vanoti zviri nani kuvandudza zvipatara nemakiriniki pamwe nekuisa mishonga kunzvimbo dzakawanda
saka zvipatara ngazvivandudzwe vanhu vawane atinoti maservices vari kumusha ikoko kana chichinzi chipatara ngachive chipatara zvechokwadi chiine mishina matheatre machine malaboratory nemaxray machine vanhu vobatsirikana
vagwangwava vanoti rimwe dambudziko richasangana nevanenge vaendeswa kuHarare kunorapwa kushaya mari yekudzokesa
kana munhu achipora anongoenda pamba pake pane kuti munhu ava ikoko apora wozopinza hama dzake panguva yakaome kuti vamuite mudemo wokumutsvagira mari yekuti adzoke kumusha
mutauri webazi rezveutano vadonald mujiri vanoti zvikopokopo zviri kuzadzisa urongwa hwebazi ravo hwekuti varwere varapwe nekukurumidza
Ministry of Health and Child Care Air Ambulance yatibate zvikokokopo saka iri kubudirira tingati patient airlift vakaita kuchinoi kana Bulawayo saka tingati isusu zvikokokopo zvedu iti bridges yatingati geographical gaps ensuring timely medical intervention
sangano reunicef rinoti muzimbabwe vana vanodarika mazana matatu nemakumi matanhatu nevatatu kubva pavana zana rezviuru vanenge vaberekwa vakafa mukuberekwa kwavo muna 2022 nguva zhinji nepamusana pekunonoka kuwana rubatsiro mukuru wepachipatara chikuru chemuchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti vari kushevedza chikopokopo ichi mazuva mashanu pasvondo kuti chitakure vanenge varwarisa vachida rubatsiro rwechimbi-chimbi uye dzimwe nguva chinoshevedzwa kaviri pazuva chikopokopo chinotora maminitsi makumi matatu kuenda kuHarare mutunhu unotorwa awa rimwe chete nechidimu nemotokari hurumende yakatenga zvikopokopo makumi matatu nezviviri zvinokosha madhore ekuamerica mamiriyoni mazana matatu nemakumi maviri kubva kukambani yekurussia yerussian state corporation kana kuti rostec asi kusvika pari zvino zvikopokopo gumi nezvisere ndizvo zvava munyika zvimwe zvikopokopo zviri kushandiswa nemapurisa uye zvimwe zvichange zvichishandiswa munguva dzenjodzi huru kana kuti rescue mission ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena